Guruko Tarinoa nezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kaya Moyo vaudza vatori venhau kumahofisi avo ari pedyo nemahofisi avamugabe pamunhu mutapa building kuti vamugabe vashandisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
His Excellency the President, Comrade R.G. Mugabe, has exercised his powers to relieve Honorable Vice President E.D. Mnangagwa of his position as Vice President of the
Vamoyo avo vataura nevatori venhau vachibva kuState House vati vamunangagwa vange vave nenguva yakareba vachiratidza kusavimbika, kusatendeka nekusakudza mukuru wavo pabasa kwenguva yakareba.
It had become evident that his conduct in the discharge of his duties had become inconsistent with his official responsibilities. The Vice President has consistently and persistently exhibited traits of disloyalty, disrespect, deceitfulness, and unreliability. He has also demonstrated little probity in the execution of his duties.
Kudzingwa kwavamunangagwa kunotevera mwedzi yakawanda vachitukwa nekunyombwa pamisangano navamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika. Vamunangagwa vanonziwo vaitungamira chimwe chikwata chemuzanu PF chinozivikanwa kuti Team Lacoste. Nemugovera kuvulawayo vamugabe vakashatirwa pamusangano apo vakati vaigona kudzinga vamunangagwa basa izvo vazoita nhasi. Vamoyo avo vanove mutauri webato varamba kupindura mubvunzo uye havana kutaura kuti vamunangagwa vachadzingwa kubato here. Matunhu ese ebato iri nevechidiki vati vanotsigira mashoko amai Mugabe ekuti vamunangagwa vadzingwe muhurumende nemubato. Vamugabe vanoti ZANU PF ibato ravo uye havabvume nyaya dzekuti pave nevamwe vanonzi vane rutsigiro kune mamwe matunhu akaita semasvingo nemidlands. Munyori mukuru mubato guru rinopikisa reMVCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamugabe nemhuri yavo rusarura.
Munyika muno kana uri mumanyika wakakosha somukaranga, wakakosha somundevere, wakakosha somuzezuru. Saka nyaya yokuti kana toita politics dzedu totarisa marudzi inyaya dzakashata idzodzo. Saka tiri kukumbira vemasvingo nemidlands kuti vaone kuti bato reZANU PF richitungamirwa navamugabe ibato raakuita rusarura ganda kwavari. Saka isu seMDC tiri kushanda zvakanaka ikoko, tiri kushanda nevamwe vacho veZANU PF.
Mukuru weDemocratic Party vauraya Zembe vati kudzingana kuri kuita muZANU PF hakubatsire asi kuti vamugabe ndivo vatadza kutonga nyika. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vatiwo kudzinga kwavamunangagwa hakubatsire nyika uye vamugabe ndivo vanofanira kuenda sezvo vachembera uye vaondonga nyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamunangagwa panyaya iyi. Vamunangagwa ndivo mutevedzeri wechipiri wavamugabe kudzingwa mukati memakore matatu apfuura zvichitevera kudzingwa kwamai Joyce Mujuru muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.